manera akanaka muri yeZimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera akanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera nyamavhuvhu 11/2018 Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopuhwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Saka ava palakaenda kukoti nezuro zvazvakureva zvekuti hazvichaenderera mberi neurongwa ihwohwo nekuti section 94 yesubsection 2 inobva yataura kuti kana kwaendwa kukoti munenge maakumirira kuti dare redu redzimhosva ringe richipa mutongo warinenge rafa kuti ava vari kutaura kuti takabirirwa ndizvo here kana vati hazvisirizvo uyo akahwina ndiye akahwina mushure within 2 days kana kuti mumazuva mairi kukazwa kwachona kunofanga kunobva kwaenderera.
Hurumende inokanzura hurongwa hwekugadza mutungamiri wenyika mangwana zvichitevera magwaro akaiswa mudare neMDC Alliance nezuro ichipikisa kudomwa kwavamunangagwa.
For the good of democracy, and it's okay. Kuti kana munhu ari asiri kufara, to process no for the same. And it's a winner. That's good for it. From the courts, I think it only shows the democracy irimo.
Vanhu vakawanda votaura nezvekupikisa kweMDC Alliance zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inoti yambomisa hurongwa hwayo kugwadzwa kwemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa uwo wanga uchifanira kuitwa mangwana. Hurumende yamisa hurongwa uhu zvichitevera kusvitswa kwakaitwa neMDC Alliance magaro ekupikisa kudoma kwakaitwa vaMnangagwa semutungamiri wenyika neZimbabwe Electoral Commission. Gurukota rezvemutemo uye vari mumiriro waMnangagwa musarudzo yemutungamiri wenyika vaZiyambi Ziyambi vanoti ichokwadi kuti hurongwa hwekugadza mutungamiri wenyika hwambomiswa kuitira kuti Constitutional Court ipe mutongo wayo pachichemo chakasvitswa kudare iri nemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa. MDC Alliance inoti ine humbowo hwekuti vaChamisa ndivo vakakunda vaMnangagwa musarudzo yemutungamiriri wenyika kwete zvakaziviswa naSachigaro weZimbabwe Electoral Commission amai Priscilla Chigumba. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 ataura navaZiyambi Ziyambi pamusoro pezuva remangwana.
Nyaya yekugadzwa kwemutungamiri wenyika yanga ichifungirwa kuitwa mangwana sezva bumbiro redu guru remutemo rinotaura kuti panonge pashedzerwa kunzi hahwina ndinhiki munofungirwa kunge muchimugadza kwapera mazuva 9 kubva musi wataurwa maresults. Saka ava parakaenda kukoti nezuro zvazvakureva ndezvekuti hazvichaenderera mberi neurongwa ihwohwo nekuti section 94 yesubsection 2 inobva yataura kuti kana kwaendwa kukoti munenge maakumirira kuti dare redu redzimhosva ringe richipa mutongo warinenge rafa kuti ava vari kutaura kuti takabirirwa ndizvo here kana vati hazvisirizvo uyo akahwina ndiye akahwina mushure within 2 days kana kuti mumazuva mairi kukazwa kwachona kunofanga kunobva kwaenderera mberi. Saka ezvinezvi zvaakumirira kuti nyaya iri kuti matare kana yatora zvikanzi zvakaitwa zvinopa mutemo kugadzwa kunobva kwaitwa mumazuva mairi anenge achitevera mushure mekunge dare rapa mutongo waro.
Munotarisira kuti dare ringapeye mutongo waro pamutemo zvinofanira kuitwa nguva yakareba sei?
Bumbiro redu remutemo rinoti kubva musi unenge waendekwa mapepa dare redu guru reconstitutional court rinosungirwa kunge raita nyaya yachona mumazuva anoita 14 masvondo mairi rinofungirwa kunge rapedza nenyaya yacho.
Mutungamiri webato renyu rezanupf vakatowana here mapepa aya?
Mutungamiri webato redu rezanupf vawana mapepa achona muzuva ranhasi asi pamutemo vaisungirwa kunge vakapiwa mapepa achona nezuro. Saka vawana nhasi uye haana kusevwa zviri pamutemo anga isingirwa kuendeswa kukemwe yavo yekukwekwe inova iyo yakanyoreswa savakange vachiendesa mapepa avo ekukwikwi. Saka kura ndozvo zvimwe zvinenge zvichatariswa kutemo unoti ukaregera kutebva mapepa nenguva application yachona inenge isina kumira zvakanaka zvekuti unogona kutadza kutarisa.
Manga matozivisa here vatungamiri vedzimwe nyika vamanga makoka vakadai sevekukunana Botswana neSouth Africa kuti ndozvaitika?
Hongu iroro ndebasa rinoitwa naminista vedu veforeign affairs dine tarifu rekuti ndozvavakatotanga kuita kubva nezero manheru kuvazivisa kuti nemamiriro aita zvinhu urongwa hwakumbomira.
Tombotarisa kuti takatarisanazve nezororo reheroes kana kuti remagamba, zvinhu zvinenge zvichiitika ipapo apa tichitarisa zviri kuitika izvi panyaya dzakakwidzwa kumatare neMDC Alliance.
Mutemo wetu zvaunoita unoti kukange kwaitwa sarudzo, anenge ari mutungamiri wenyika panguva inoitwa sarudzo anozobva mushure mekunge anenge ahwina agadzwa. Saka zvazviri kurevera zvinhu zvezvekuti mutungamiri wenyika dzavamunangagwa kusvikira panogadzwa ndopavanozosiya chigaro kana ndopavanozotanga temu yavo. Saka kuri zvino hurumende yavamunangagwa ichiripo kusvikira pachagadzwa vanhu. Ndozvinotaura bumbiro redu kusection 94 subsection 1 yeconstitution.
Gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vachitaura vari parunhare vari muHarare naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America.
Vanhu vakawanda vanoti MDC Alliance ine kodzero dzekupikisa zvakabuda musarudzo sezvo kodzero iyi ichichengetedzwa nebumbiro remitemo yenyika. Ata Chigoriwa anotipanyaya inotevera.
Vanhu vakawanda vataura neStudio 7 muchinoi vanoti kuendeswa kwegwaro renyunyuto kudare repamusoro reConstitutional Court kwakaitwa neMDC Alliance ikodzero yechizvarwa chose munyika. Mumwe mugari wemumusha weveruzhinji wechikono hono muchinoi vatendai mushonga vanoti uyo achaonekwa nematare kuti ndiye akakunda anofanirwa kugadzwa pasina kumwe kunyunyuta.
I think whoever anobuda ipapo achinzi a winner in the court will be put the file now name desired safari can do expect my elections.
Vamushonga vanoti gwaro renyunyuto reMDC Alliance rave mumatare rakanaka sezvo richiratidza kuti munyika mune utongi hwejekerere.
For the good of democracy, it's okay kuti kana munhu ari asiri kufara to process nokuita sei anditi a winner. That's good for you. From the courts, I think it only shows good democracy.
Mumwe mugari wekukaroi vatreva chiwanga vanoti vanhu havachina chivimbo nematare edzimhosva kunyange hazvo vanhu vakawanda vari kutarisira kunaka kwezvinhu zvisinei nekuti ndiani akunda nekuda kweutongi hwevaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe.
At the moment vanhu vakompromise kuti they are not sure but even if it is going to succeed and it is it going to be accepted in the judiciary. You understand what I'm saying?
Vachiwanga vanoti vakawanda vari kumamisha vari kuda kuti vamunangagwa vagadzwe semutungamiri wenyika ukuwo vari mumadhorobha vachitidai tsamba yenyunyuto yabudirira kuitira kuti vaNelson Chamisa vagadzwe semutungamiri wenyika kuitira kuti nyaya dzezveupfumi dzigadziriswike.
Saka this mixed feelings is dividing the community. You can't go and say the petition right now now goes there. Vakapiwa my input to command fine. They will never accept that. They would rather have that continue. Vanhu vemberi munoziva tiri exposed to technology kuti ngaisaitwa asisikuita futi. Saka tine balance in the community iri torn apart. And that polarization ka inoda kutoti whoever wins ka anofanira kuti aite agree. That's why tona mwana kuti vakanikina. Vanoti vanhu vari kuvhota zvanhu vemabalance.
Asi mumwe mugari vaClifford Kupeko vanoti ivo nevamwe vavo vari kurwadziwa nekupikisa kweMDC Alliance kwave kumiswa kugadzwa kwavamunangagwa semutungamiri wenyika. Vakupeko vachoropodza kununuka kuenda kumatare kwakaitwa nemagweta avachamisa vachiti mucherechedzo wekuti havana hanya nenyika yavo.
Zvazvingafaniri kuvatorera nguva yakarebesa kuti vazoisa Mchungwa chidiki diki chokupedzisira chezuva rokupedzisira nema hours okupedzisira ndo ava kuenda kunoisa. Ah ndinodavira kuti vanhu vese vaitsamwa nokuti vakufunga kuti ah ava vanhu havasi kutitora vakukoshesa nyika kufamba kwenyika nokuti nyika inofanira kunge ichifamba musoro mekunge anenge asarohwa ari mutongoro mumwe nyika achiisa makurukota ake hurumende ichitanga kufamba. Saka vanhu havasi kukoshesa kwandiri.
Dare reconstitutional court rinofanirwa kupa mutongo waro mukati memazuva 14. Panyaya iri mudare pane zvinhu zvitatu zvinofanirwa kuitwa nedare iri. Chokutanga, rinofanirwa kuona humbo hwaiswa pamberi paro neMDC Alliance uye rikagutsikana kuti humbo uhu hwakawandisa uye hunotsigira kuti vachamisa vakadiridzirwa, rinogona kuti vachamisa ndivo vakasarudzwa zviri pamutemo kana kuti rinogona kuti sarudzo iyi idzokororwe. Kana dare rikatadza kugutswa nehumbo hwarapiwa, dare iri rinopa mutongo wekuti vamunangagwa ndivo vakakunda. Mutongo weconstitutional court haupikiswe uye anenge anzi ndiye akunda anofanirwa kugadzwa semutungamiri wenyika mukati memaawa 40. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutefenyura tiri muWashington DC. Yasvikanguva yekuti tichibvunzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe mushandi wekambani yendege muguta reSeattle mudunhu reWashington State akaba ndege nezuro manheru ndokumbururuka nayo achiita pamadiro, izvo zvakaita kuti idonhe pakatsuwa keKetron kuchamhembe kwePuget. Muzinda wemapurisa mudunhu rePierce waburitsa mashoko paTwitter uchiti murume ane makore 22 ndiye akatora ndege iyi zvisina mvumo. Mapurisa anoti murume uyu aida kuzviuraya. Yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Mhlanganya huye achiti pachirongwa chakanangana nevanhukadzi.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka, tine hurukuro nemumwe wemadzimai vechidiki vanga vari imo muno muWashington DC pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship icho chichangobva kupera. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve kuti zviiko zvavachange vakupakurira mamwe madzimai kana vachinge vadzokera kumusha.
Tenda Madungwe, ndoshanda ku Youth Empowerment and Transformation Trust. Organization yedu kana kuti bato redu rinomirira kodzero dzevechidiki, tichishandira kuti vana vechidiki kana kuti vechidiki vawanikewo izwi ravo nezvavanofunga zvavanenge zvichiimbudzwa kana kuti kubatanidzwa mune muchitwama mapolicies, maregulations nemitemo yenyika. Saka ndozvatinomirira sebato reYouth Empowerment and Transformation Trust.
Mungati madzidza zvakawanda here iko kuno kuAmerica zvamuchanopakurirawo vamwe kumusha uyezve ndezvipi?
Zvachanopakurira vekuZimbabwe zvakati wandei kuzvitadzidza zvakawanda kuno kuAmerica. Civil rights movement kana kuti vanomiririra kodzero dzevanhu muAmerica muhistori yavo kana kuti muchekare chavo mune zvakawanda zvatinogona kudzidza semaZimbabweans. Kuti vechidiki tinogona kumiririra sei kuti kodzero dzedu dziwanike dzichitaurwa nevari muhurumende kuti vatiinkludewo nekuti vasatisiyirire mune zvavanenge vachifunga nekuronga muhurumende.
Chii chakaita kuti ufunge kuita mabasa akadai semusikana wechidiki?
Kubva pazera rechidiki diki ndaiwanika ndiri kungofunga kuti pane zvandinogona kuita sewechidiki mukutungamirira kuti nyika yedu ive inongova nyika yakanaka nekuita zvinhuwo zvakanaka zvinoremekedzwawo nikuwa ni kwa tiwe tunobudira mnika yenu saka ndaka uya kuprogrami nikuti vangwe vakambo ya kuprogrami baka nditi nufana kwa apply nikuti shauno ita semu sewe chidiki anutunga mira mnji mbo zaka siyana siyana nuku nakuwa nika uru kutuza shaka wanda shauno nosuturi Zimbabwe isusu bato redire youth empowerment and transformation trust tinoshanda newe chidiki waka siyana siyana mnji mbo zese mma province ese Zimbabwe.
Tukua na utinyika ili kubwa kubwa musarizo. Iwe sumsika na wishibiki Zimbabwe ya unu daye mangwa na ini ya kabi.
Zimbabwe ya ndino tarisina hii Zimbabwe ya kuti. Isusu wishibiki sinti tirivanu wa no comprise majority kana kuti tiri suwa kawandisa munika. Comprise 60% plus of the population. Tiwani kesi ya uri chintuweka. Mushu ese zino tau wa muma polisi mumitemo ni muma gwaro ese enika yenu. Saka jese muku chaga mabaha tuwanike chukwa na mabasa kana chukutanga mabizimusi tuwanike mabizimusi edo achikwanta kusimukira mnesha kanaka zimra itajo text inoendra na uonewe chiliki kana mungu mkuchaga mabasa jeguti experience mnunguwa atina asima basa nga tuwanike chukwa kana chukutututura chunjubo chekutunga mirira gavati poomu kana niguti tinesho atina joo ma innovations ne creativity notawono jitino kwanta uku contribute or something uye jekare Panyaye mazimai, tunoda ukutunga mirira, not because tiri mazimai, ayewa. Asiku titinoko zoro ya kafana na nenewa rume, kutikuwa nso titunga mirira nyeye, mkutile inoenda mbeye. Saka kota sistemi ilipo kanguwa inoe, inotaura uti icha expire. Inofana kuendere wa mbeye, kana uti kuextendwa. Nikuti isusu, tinoko zoro ya kutunga mirira, sema zimai.
Unuona shure nyore, rekuti vari mjindo sakadaise, urumende, mwaba. Sani mwa mapato angavezo matunge gwenika kana mamweo awani kwe achireme kezanya iyo yeko takusime kusi matumaye awandio pa mapositionze kwa msuo
chini chakanaka cha hizo kutimu ma sectors ese angava mabizimusi mungave muhurumende mungave musivo society kana utatino tuma NGO kutima zimaye ave wanungo tora chinjimbo chekutiva nutunga mirira njimbo nekuti pesa pa nutunga mirira mzimaye mushamu mkazi en mukadzi anosimudzira muri yose saka muri yose ya Zimbabwe ne munhu wese wemuZimbabwe anosimudzirwa kana mudzimai ari pamberi kana kuti achitungamirira munzvimbo dzese dzakadaro
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
Tinotenda Marvelous ngatisangane zvakare muchikamu chino chinotarisa zvinhu zvinenge zvichinangana nevanhukadzi chamunopuwa newe Marvelous Mhlanganya huye makatirira ku Studio 7 tiri kutefenyura tiri muWashington DC ane mimi muchirongwa nhasi ndini Ray Choto yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa upenyu hwedu our lives icho tinopiwa na Jonga Kandemiri
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nasi tiri kutarisa nezvekurudziro iri kubva kumapoka akasiyana siyana zvikuru kumakereke yekuti munyika munge muine kugarisana pamwe nekupodzwa kwemaronda muhurukuru wedu Tine mkuru wekereke ye Zimbabwe Divine Destiny, Bishop Anselmo Magaya. Ndiro kuchingamidza iyi nemufaro muchirongwa chedu Bishop Magaya.
Aiwa, tinotenda vakandemire.
Bishop Magaya, hurukuro dzese dzatanga tichiita mazuva osaya, dzakanangana nekuti munyika munge muchigadzikana, vanhu vachipodzwa maronda nekuregererana. Asi tiri kuona kunge zviri kuramba zvichiitika, zvisiri kusvika kana kunanga kune zvataitarisira nehurukuro yatakaita musi uno. Izvi zvamungataura.
Zvandingataura Jonga ndizvo kuti nyaya yekupodzwa kwemaronda inoda kuti pamwe chete senyika tibate tichirevesa tichitaura chokwadi uye tisina chakanyanya chatinovanza ndava zvacho zviri kurwadza vanhu ndo zvacho zvimonguva zvisiri kutumirwa vanhu kuti vataure kana kuti ndo zvimwe zvacho zviri kupfuurira mberi zvichiitwa. Zvakafanana nokuti tine vanhu vakasungwa vhiki rapera riya nokuda kwemaprotests akaitika muHarare, asi hatisati taona vanhu vakasungwa maringe nokuurayiwa kwakaita vanhu. Ava vanhu vamwe vakasungwa vakasungwa nokuti vanonzi vakapaza midziyo. Handisiri kuti kupaza midziyo kwakanaka, kwakaipa chose, ende varipo vakadaro vanofanira kurangwa. Asi hazvibviri kuti tikoshese kupwanywa kwemudziyo kupfuura upenyu hwemunhu. Saka maitiro akaita saiwayo anoramba achiunza mamwe maronda matsva. Saka kusvika tarevesa, kusvika taziva zvati kuda kuita, handioni national healing and reconciliation zvichiitika.
Iye zvino vamagaya tiri kuunzwa mumatunhu akasiyana siyana, vanhu vanofungidzirwa kuti vakavhotera mapato anopikisa vari kushungurudzwa. Muri kuona here paine matanho anozoita kuti nyaya dzakaita saidzo dzipedzwe mukurudziro iyoyo yekupodzwa kwemaronda nekugarisana kwakanaka?
Zvinogona kunetsa zvikuru sei tichine hurumende yatinayo. Sekutaura kwandogara ndichiita, chikonzero tiri kuramba tichipfuurira mberi nemvonga mupopoto uye nokushungurudzwa kwevanhu vanenge vachisapota mabato avanoda inyaya yokuti vari kutungamirira nyika iko zvino havarevesi pamberi pevanhu, havarevesi pamberi pamwari. Rurimi rwavo rwakazara neunyengeri.
Nyaya yekuti vanhu vange vachigarisana nekupodzwa maronda haisi yatanga musarudzo dzegore rino, Bishop Magaya. Zvinhu zvagara zvichiitika makore ose nekurudziro iyoyo ichigara iripo. Chii chiri kuita kuti hurumende inonake kutora matanho?
Ndinofunga kuti inyaya yekuti vamwe vacho vakaita umondi, vamwe vacho vakapaza dzimba dzevanhu, vazhinji vacho vari muhurumende. Saka zvoita kunge wagadza mbavha kuti itonge umbavha, kana kuti wagadza mondi kuti igadzise nyaya dzeumondi. Kana zvinogara zvichitaurwa nevamwe mazuva ano kuti haugoni kukoka mosquito kuti urape marariya dzavo, mosquito dzi inoto konzeresa marariya. Saka ndinoda kunge zviri kukonzerwa nekuti nyaya yeNPRC iko zvino iri inonzi yakahauswa, isahaused muofisi ya vice president, and vanova vane pati iyo yakakonzeresa izvozvo. Saka tiri kuona kunge hazvichinyatsoitwa nemazvo. Panofanira kuva nea very independent approach, isinei nekuti ndiani anobatwa nenyaya yacho.
Remangwana mungaona rakaita sei, kana shoko ramungasiyira vana vezimbabwe mune ramangwana?
Shoko randingasiyira vana vezimbabwe mune ramangwana nderekuti ngatibatanei pamwe chete vana vezimbabwe, tirambe zvakaipa, tirambe umondi. Hazvina basa kuti uri webato ripi. Ngatinzwisise kuti tine vanhu vakawanda vanga vari muzano PF vaitituka isu nenyaya yezvekumirira kodzero dzevanhu, asi pavakazoshungurudzwa nemusangano wavo nepati yavo, vanhu ivavo vakava kuchotifonera pavakasafa, ndopa vakazoziva kuti zvakaipa. Saka tiri kukurudzira vanhu vese kuti kunyange uri muzano piro vazive kuti mangwana zvichavapandukira. Saka chakaipa chakaipa, hazvina basa kuti chiri kuitwa nezano here, chiri kuitwa neMDC here. Ngatibatane tichikondeme, uye ngatiise kutarirwa kwedu kuna Mwari nokuziva kuti Mwari nerimwe ramazuva vachatitonga.
Aiwa, tinotenda zvikuru Bishop Magaya.
Aiwa, tinotenda vakandemere.
Manga makateerera kuna Bishop Anselmo Magaya vekereke Zimbabwe Divine Destiny muchirongwa chedu upenyu hwedu, umotenga tichitarisa kukosha kwenyaya dzekugarisana pamwe nekupodzwa kwemaronda anokuoneka ine mufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndichitumirai zvakanaka vateereri.
Tinotenda Jonga nehurukuro yakakosha yawaita na Bishop Anselmo Magaya. Tosangana zvakare muchikamu chino svondo rinouya.
Basa redu ndere kukudzai imi vateereri zviri kuitika muZimbabwe. Zvinotibatsirawo chose mukatiudza zvamunoda kunzwa muchirongwa chenyu cheStudio 7, kanawo kutiudza zviri kuitika munharaunda dzamunogara.
kana paine zvamunoda kuti vamwe vateereri vazive zviri kuitika muupenyu hwenyu kana wo zvakaitika muupenyu hwenyu shandisa imukana uno pa Studio 7 apo munotaura makasununguka zivai kuti chirongwa che Studio 7 ndechenyu imi vateereri Nokudaro shandisa imukana uno kutaura zvamunofunga kuti zvinovaka imi nenyika yenyu Tinodawo kuti muzive kuti pa Studio 7 hatikurudzire kutukana, kunyombana kana kutaura mashoko anokonzeresa ruvengo munyika. Munofunga kuti tiri kuita basa redu nemazvo here? Ndezvipi zvamunofunga kuti tinofanirwa kunge tichiitawo pa Studio 7? Kuti tinzwe mafungiro enyu pamwe nezvamunoshuvira tumirai tsamba mbozha dzenyu kana kuti email mururimi rwechishona ku studio7@voanews.com studio ineka number 7@voanews.com munokwanisa kutitumira WhatsApp kana text message pa number dzinoti 1202 4650318 tinodzokorera zvakare namba dzedu idzi 1202 4650318 munokwanisawo kutishanyira pa Facebook page yedu ye VOA Shona tinokurudzira kuti mutifarire pa Facebook page yedu ye VOA Shona
Tombotarisa zvabuda mimitambo yenhabvu nhasi. Harare City 1, Mutare City 1, Chapungu FC 1, Bulawayo Chiefs 1, Capes United 1, Black Rhinos 0, Bulawayo City 0, FC Platinum 1, ZPC Kariba 3, Triangle United 1, Ngezi Platinum 3, Netroot 2.
Ogidi takabata icho andidi nacho kota tika kala tichema risapera tavabuda kumbofara woka nekuti namuye munga tirambiri jenda aunde aunde tavabuda kumbofara woka aunde aunde achitomete au pamurezi tichema aunde aunde tavabuda kumbofara woka aunde aunde
Nao manzore gaiti mbofara na Tila Key Sezo nguwe ya diapera gaiti mbotarisa msore na zedu za nasi Urumende eno kanzura urongwa wakugadza mtungamiri wenyika mangwana zvichitevera magwaro akaiswa mudare Reconstitutional Court ne MDC Alliance ichipikisa kudomwa kwakaitwa va Emerson Mnangagwa ne Zimbabwe Electoral Commission semutungamiri adomwa nevanhu. Vanhu vakawanda votaura nezvekupikiswa kuri kuitwa ne MDC Alliance musarudzo yezvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei ku studio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri mu Washington DC.